manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri muswe svondo mbudzi 12 2017. Makaterera ku studio 7 nepenyano yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nditi hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari mubato rezano PF ari kutarisa nyika kuenda mberi uye mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. Vano vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa izvo zvotambudza masangano nevanhu vakawanda. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Happymore kundiringisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari muzano PF ayo ari kutarisa nyika kuenda mberi mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. VaChamisa vanoti kunetsana uku kwave kuita kuti nyika iyo yagara iri mumatope nechakare itonyanyonyura zvekuti hapana chichatarisirwa zvakare kuti chingaitwe nezano PF mukugadzirisa matambudziko aya. Vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuchiisa utongo hutsva hwebato ravo. Ngatinzwei tichitaura navo.
Kana zvamutana gonzo naChingai chotoitika kubvisa denga moturika idzva. Nokuti kana denga richingowana Chingai nagonzo zvichinetsana mumusha imomo mune chiutsi, mune kukachidzwa, mune kubikwa kwembodza, choto hachivadudzwi moto, vanhu havagari mumba imomo rinenge rava dongo. Saka naizvozvo taakuda kuti dei tatarisa kupfurirwa kwemusha nekuvakwa kwemusha mutsva, musha weshanduko, musha wechinja, musha unoita kuti munhu wese anga achivandudzwa, mapato ese anopikisa abve auya kuzogota moto mumusha omu achinge akaungana pachoto echitaura nhauro dzezveZimbabwe itsva, nhauro dzekuvandudza nyika. Zviri kuitwa kuzano zvinonzwisa tsitsi, asi kamunozviziva kuti kuita kwayo chiri muririro wayo wokuti inogara ichingobayana-bayana nokupokana-pokana. Bati munozviziva kuti isusu matarisiro edu ndewokuti kana muchero wokuzhwa kureva kuti muti uyoyo unimboonekwa sekuti wakukuva, isu toda kutarisana nemuchero mutsva une maruva ari kuonekwa nemunhu wese weMDC. Wosiyana nemuchero wenhundurwa wokuti unongoiona uchingoyeva asi haugoni kukwanisa kupedza nzara kana matambudziko mumusha nawo.
Ko vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisira renyu reMDC haasi kuonekwa achinge ari kutorawo mukana wematambudziko ari muzano PF kuti anga achizvisimudza nekuzvisimbaradza, munoti?
Ko imi moda kuti tiende kunogara nhaka mumusha mune ngozi? Zano PF matambudziko ayo ingozi kaya tipinda mumusha mavo, hatigoni kuseka chabata wepanexdoc chatingangoita kuvaka musha wedu zvakanaka. Hatiri kuenda tinopesedzera kana kunoti tingakushidzira zviri pachena, nokuti kazhinji zhinji panenge tachirwisana machongwe maviri. Iwo chaunofanira kungoita kumirira rinenge rakunda, rakunda riya raneta tochipedzeranawo naro kuripedzisa.
Avanga vari mumwe watevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo huri kufamba mumatunhu akasiyana-siyana mumaruwa enyika uchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota pamwe nekunamatira nyika. Sondo rapera chikwata ichi chakanga chiri kumaruwa ekuma Darwin uye nechishano chakanga chiri muHarare chichisanganawo nevechidiki. Nezuro mugovera utungamiri uhu wakanga uri kumaruwa eBikita mudunhu reMasvingo uye nhasi vanga vari muMasvingo South. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navangari Vhume.
Chokutanga isu seTransform Zimbabwe tichange tichikwikwidza kudzimwe nzvimbo dziri ikoko. Tine maconstituents muAlliance atichange tichikwikwidza. Then chechipiri mastructures edu nevatsigiri vedu venzvimbo idzodzo tanga tagara tichide kuti tisangane navo kana kuti tikurukurirane navo. And then chetatu takanga tine musangano kana kuti munamato wePrayer Network Zimbabwe. Namato takaita ePrayer Network Zimbabwe takaunganidza vanhu vakaunganidza vemachechi akasiyana siyana.
Pane zvamakaona nekunzwa, chinyi chakakufadzai uye chii chisina kukufadzai?
Chakatikurudzira chakatifadza ndechekuti vanhu vakanyorese kuvhota kana kuti vari kunyorese kuvhota. Takaonawo shungu dzevanhu dzekunamatirinika vakasangana machechi akasiyana siyana. Ndikati zviri nani zvakasiyana nezvetakaona zvamai Mugabe kunounganidze machechi vachipota nekupopotedzana nekupfuura hapwa dzezvekupati kwavo pamberi pevanhu vemachechi. Chisina kunyatsa kutifadza kana kutiitira zvakanaka ndingati kushurudzika nekutambura kuri kuita vana vaZimbabwe zvikuru sei dunhu reMount Blue. Vanhu vatakasangana navo vari kuneseka neupenyu vahwanze, upenyu huri kunetsa, tariro chaiyo yeupenyu hapana.
Vanhu havasi kurohwa here mudunhu iri uye kodzero dzavo hadzisiri kuchorwa here?
Kune kuchisizidzwa kwevanhu kwakanyanya. Iko zvino takatarisana kupinde munzvimbo tichadzoka zvakare kuwedza. Tinoda kuendako zvino kuchirumhanzu Zimbabwe uko.
Avanga vari vaJacob Ngari Vhume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa, izvo zvakapa kuti bazi rinoona nezvekusarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rimire kuverenga vanhu vari kukundikana kunyoresa kuvhota ava. Danho rinonzi riri kushoropodzwawo zvikuru. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota mudunhu reMashonal and West, ZEC yakaudza vari kunyoresa kuvhota kuti vasanyore huwandu hwevanhu vanenge vatadza kunyoresa nekuda kwekuti vanenge vasina magwaro anopupura panogara munhu. ZEC inonzi yati vanhu vanotadza kunyoresa kuvhota nekuti vachiri vadiki kana kuti vanenge vasina kodzero yeugari ndivo chete vanonyorwa sevanhu vatadza kunyoresa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti havana magwaro anopupura pavanogara vakawandisa kudarika vanhu vari kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru weMDCT mudunhu iri vaEdward Kadewere vanoti ZEC inofanirwa kunyora vanhu vatadza kunyoresa kuitira kuti vemapato vazive kuti voita sei nedambudziko iri. Vakadewere vanoti ZEC iri kutobirira sarudzo nekusanyora vanhu vanenge vatadza kunyoresa kuvhota.
Ngazviiswe pasi murekodi kuti isusu semapolitical party tigogona kugadzirisa such situations, because zvimwe zvacho kunyepera vanhu vanenge vasina ruzivo rwekuti kodzero yavo yekuvhota nekurejesta zvinodiwa nezvii. Saka tiri kuti nyaya yekutoti havachadi kurekodha vanhu vavari kudzosa is already filling a vote. Vakutoda kutobira vanhu mavhoti ava vari kuda kuvhotera.
Vakadewere vanoti vakaudzwa pamusangano wavakaita neZEC nemusi wechipiri kuti vakawanda vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti vanonzi havasi zvizvarwa zvizere nekuda kwekuti vabereki vavo kana mumwe wevabereki vavo haasi chizvarwa chemuZimbabwe.
Hanya yetendawei is very very yakashata zvikuru especially kuno kumashwest, because tikatarisa mastatistics abuda kubva titanga phase 1 tiri pamusoro pematenda wese. Ndandichitenderera ndichibvunza kuti why tine that big number. Vari kuti iwo because mashwest yakazara nemapurazi, saka matenda oema alliance, and yet ma aliens arufana kuitwa accommodated according to our constitution.
Dunhu remashonaland wese ndiro rakaita vanhu vakawanda vanodarika zviuru zviviri vakatadza kunyoresa kuvhota pachikamu chekutanga. Mukuru wezeki mudunhu remashonaland west vaAusten Lovu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti tibate amai Rita Makarau avo vanzi vari kunze kwenyika. Mune imwewo nyaya, vanhu vari kutora mapurazi pedyo nechinhoyi vanonzi vari kunyoresa kuvhotera muchinhoyi sedanho rezanu PF rekuda kutora chigaro chemuchinhoyi muparamende. Mumwe wevakarwira rusununguko munguva yehondo vaDanford Kureya vanoti sezvo vanhu ava vasina maoffer letters havafanirwe kunge vachinyoresa munzvimbo idzi.
Main vision yacharinyanya kuitirwa is towards my election. And in fact, kana tichizviona manje, those are pure rigging in my election. Watu wanhu vari kutoregistwa kuvhota, of which havana maoffer letters. Vanhu vane maoffer letters in the ground ndova kutodzingwa muchiiswa more people, at least ma-A2 maplot ekuti panonga paine munhu 1 but kwakuiswa vanhu 24 vasina maoffer letters, vasina mapermit and theyare being registered tovangochivhota mumasenders ivavo.
Chinhoyi ndicho chigaro chimwe chete chiri pasi pebato reMDC muparamende pazvigaro 22 mudunhu rose. Hatina kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo sachigaro wavo vaEfrem Chengeta vanga vasingadaviri embozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. KuManikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, KuMashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, neKurushinga. KuMashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. KuMashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. KuMashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichava Nengezi, Zvichava Nerunde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti muyatoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namukoma tafadzwa mugwadi, avo vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, iko zvino vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuTanzania. Makadii mukoma tafadzwa?
Tine mufaro. Makadii zvenyu mukoma?
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma tafadzwa, semukomana wechidiki, muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Mamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe anorwadza. Munhu wese angava muZimbabwe naangava ari kuTanzania kuno kwetiri, angava ari kuNamibia, angava ari kuSouth Africa kana kupi chero kwamuri ikoko, zvinofanira kuva zvichirwadza. zvichirwadza pakuti nyika yedu yakutorwa setakishop yeimwe family. Zvinhu zvinorwadza kuti mafirwo akaitwa nyika yedu vanhu vezera redu vakava vezera navatongogara vana munanga gwaiva vatinorwa nhasi vana mai mudhuvu vose vanga vari kwere vari vana vechidoko vatinoti manyuti panguva ino vose vakasiya unyuti hwavo vakasiya umhandara neujaya hwavo vatinohutambira musango kuti nyika yedu ishanduke iva nyika inokusunga kudzere tikazviativa izvozvo muna 1981 vakava nokupembera asi chinotirwadza ndechekuti 37 years makore makumi matatu nemanomwe taona kuchitonga kudzere taakuita setakudzokerazve kuutongi hwavadzvanyiriri zvoita sekunge takabvisa mudzvanyiriri wechirungu tichiisa mudzvanyiriri wechitema nokuda kwokushungurudzwa kwakuita varwi vehondo vatinoona vachikandirwa matiegasi anovava vachiiswa mumajere vamwe vachijambiswa mabhodha vanhu vachidzvanyirwa nekumbunyikidzwa nekuda kwezvaakuita vamugabe zvinova zvaazvisina kutarisiwa vanga vachero varimo muzanupf vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa vari kuopposition vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa kuti zvingave zvakadai kuti vana vatinocelebrata tichiti vakasimuka munyika kunorwa hondo nhasi votandaniswa munyika yavo yechitikirwa nokuda kwekuti havanzwanani pamaonero navamugabe nemhuri yavo inova inotungamirirwa nemudzimai Grace Mugabe nevanovasapota vana Jonathan Moyo.
Saka imi munoona sei kudzingwa kwakaitwa vamunangagwa?
Isu hedu takatarira kudzingwa kwakaita vamunangagwa. Zvinotitaridza chokutanga zvinotitaridza kuti mumusangano wezanupf hamusisina jekerere. Mumusangano wezanupf mapinda mumbindi ndoga. Zvinotirwadza ungava wanga wachida vamunangagwa somunhu kana kuti wanga wachivavenga zvakangofanana nekuti waida mai mudhuru kana kuti waivavenga kana kuti unoda tsvagirai kana kuti unomuvenga. Patasvika pari zvino panotitaridza kuti munyika maita hwiri nomudonzo maita dambudziko mapinda chifukuto mumusha. Saka nyaya iripo inoti izvi zvinoda kuti vana vose vemuzimbabwe vabatane vamboita madifferences avo padini asi vachenjere zvekuti madifferences avo avo aakutanga kutaurwa izvi angangodaro ari kubva futi kune the same family iri kuda kuramba yakapakata kutonga kutungamirira nyika yezimbabwe nekuti hakuna munhu angatarisira kuti mukadzi mudzimai womutungamiriri wenyika angava nemvumo yekumira pamberi pechipedare revanhu vakavhotera vamugabe ivo voti ini ndini ndaane mapata kii okudzinga vanhu mumusangano kana kuti vana vanorogwa vachisungirwa nemhosva yekuti mandiita bhuu muchishona kana tipi waitwa bhuu kureva kuti vanhu vati aiwa maonero ako nematauriro ako iwe wekuti Jonathan Moyo unosungirwa mhosva yekuba mari dzevadzidzi iwe unoti haana kuba asi hausi mutongi wedare rinovava ratinoti justice system hausi gweta rake uri kuuya nenyaya dziri kumatare uchizvikirira vanhu vane mhosva yekuba mari yehurumende zvinotitaridza kuti nyika yedu kwayoenda kumawere.
Saka muri kukurudzira vechidiki kuti vaite sei apa? Taatarisa kuti vanhu vari kunyorisa kuvhota asi vechidiki vacho vashoma ndo vanyorisa kuvhota vakawanda vasikuenda.
Ndavabve pasocial media because vachidoko mukatarisa zvinoita Jonathan Moyo pasocial media muchirungu tinozi dispensationalize kuda kufadza vanhu kuita sokuti focus yenyika inofanira kuva pasocial media odhaivheta attention yevana vanofanira kuenda kunovhota vachiswera vakarindiririra matakanana nenhundira matime dzematatements anonyora patwitter vanhu voona sekuti ndopakaperera sarungano votukana naye ipapo vopedza vogara kumba vonodya sadza mangwana vomukirazve asi hapana wakavhota saka tiri kuti ngavambosiyana naizvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma, tafadzwa nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, ndinotenda vana vezimbabwe vanga vakateerera.
Manga makateerera kuna mukoma tafadzwa Mugwadi avaimbotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vave kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuTanzania. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mamwe masangano akawana rubatsiro rwemari inoita zviuru makumi masere nezvishanu zvemadhora kubva kuAmerica anoti anotarisira kusimudzira upenyu hwevanhu vaanoshanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano akaona rubatsiro ndere Terre des Hommes rinoshanda kutongogara refugee camp uko kunogara vapoteri vanouya munyika. Amai Rita Gwarada avo vanoshanda ne Terre des Hommes vanoti vari kutarisira kusimudzira upenyu hwevanhukadzi vari kugara mutongogara refugee camp kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo kwete kungomirira rubatsiro vakati zvicharerutsawo magariro avo mukembu iyi. Amai Gwarada vanoti zvakaoma kuti vanhu vapedze makore vachirarama nemari dzekupiwa nekudaro vanotarisira kushandisa zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kutanga chirongwa chekuti madzimai akwanise kugadzira sipo dzakasiyana siyana.
Serimwe resangano rapiwa rubatsiro tiri kutarisira kusimudzira upenyu hwemadzimai. Tiri kutarisira kushandisa rubatsiro urwu vabatsira kuti vagadzire kambani yavo. Totarisira kuti kambani yavo iyi ichange ichizogadzira sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, dzekugeza musoro zvinosanganisira mashampoos.
Amai Gwarada vanotiwo kubudirira kwekambani yesipo yekutongogara refugee camp kucharerutsa upenyu hwemadzimai mazhinji kuti vawane cheuviri sezvo vapotera vasingabvumidzwi kushanda uye vasinawo minda yekurima. Rimwe sangano rakazvimirira rinoshanda nevanasikana nemadzimai kudema kwaseke reshamwari yemwanasikana rinotiwo rinotarisira kudzidzisa vanasikana nemadzimai munharaunda iyi kugadzira zvekushandisa pakuenda kumwedzi zvinoshandiswa kakawanda pamwe nekuchengeta huku dzemazai kuti vanasikana vawane cheuviri. Mukuru weshamwari yemwanasikana amai Ekenia Chifamba vanoti vamwe vanasikana vanotadza kuenda kuchikoro panguva dzekutera pamwe nekushayawo mari dzekuenda kuchikoro.
Takaona kuti vasikana vazhinji vari kusangana nematambudziko anosanganisira kuregedza kuenda kuchikoro kwemazuva nekuda kwekuti pavanosangana nenguva iya havakwanisi kuwana mari inoita kuti vatenge zvinovabatsira kuti vachengetedzeke pautano. Uyezve kune nyaya dzevana vari kurodzwa vari vana vadiki chikonzero nekuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro vachiwanirwa mari. Saka urongo watiri kuita neUS Embassy ndewekuita huku dzemazai uyezve mapedzi aya ekuti vanoramba vachikwanisa kuramba vachashandisa anogadzirwa nemachira asi ari pautano hwakanaka anokwanisa kuita kuti vasaite nguva vasingaende kuzvikoro vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro nekuti vari kuzviwana zviri pachena.
Mutungamiri wechibuyu nozuyo Arts and Culture rinova sangano rakazvimirira rinoshanda mugokwe North vaBrian Tembo vanoti sevanhu vanga vajairira kurima donje iro ravanoti risina mari sezvo riri kutengwa nemutengo wepasi vanoti vakawaniswa mari yekucheresa chibhorani chavachashandisa kudiridzira mbeu dzavo. Vatembo vanotiwo madzimai ari kurarama neHIV vari kuzotangawo gadheni ravo richawanisa vagari mbeu dzakadai sechibage, muriwo nezvimwewo zvinonetsa kuwana mudunhu ravo. Vanoona nezvekupiwa kwemari yerubatsiro kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Mutsama Chimbidzofa vanoti shuviro yeAmerica ndeyekuti vanoshaya vapiwo mukana wokubuda muurombo.
Chishuviro chedu isusu seUS Embassy ndechekuti macommunities ave nekurarama kunovavandudza kusvika neramangwana rekuti mageneration achauyo amangwana achakwanisa kuzorarama kubatsirikana nemaprojects aya magrants aya atapa achavandudza vanhu kuti vagokwanisa kuona income yekuisa mumwedzi avo vagozvibatsira nekuti isusu seembassy takaona kuti takapa vanhu mari kuti vanotenga matextbook takavabhadharira school fees. Hatina solution yatinenge taprovider but takaita maincome generating projects iwayo anenge ari sustainable. It means kuti vakatengesa zvavanenge vatengesa vacharamba vachiita sei vachiexpanda maprojects avo uyezve vacharamba vachizvibhadharira school fees. Saka we're trying to do away with the dependency syndrome.
Kuondomoka kweupfumi nekushayikwa kwemabasa munyika kuri kusiya mhuri zhinji dzichinonga svosve nemuromo izvo zvinoita kuti masangano akazvimirira abatsire mukuwanisa vanhu avachouviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba,
Yesu simba rangu.
Kusina mizana ama jinebiwa, mchirongo chedu apotinu tarisa nizu chitendiri. Uri msue shondo kudai. Harikuku gamchira ya mchirongo, Deep Praxedes Jeremiah. Tinoku gamchira ya mfundisi.
Ndonzi mfundisi, happy mo mundo ringisa. Kwa shino ndiri ku shumira ndiri ku Porter's House, ku Frisco, but ndino batfira worship ye ku United Methodist again, sapa ku Porter's House. Yeku Richardson ku Dallas, Texas.
Makau ya rini kuno ku Amerika?
Makau ya muna 2003. Makau ya ndi siri mfundi. Asi marwangi shewe za shakandi tura nguwe kati mkuti. Chiramba semuna. Akakura chuona. Tunu shaka wanda sa itika uye kushupika nukutambura kwa itika. Kwa vashumiri wa Jehovah. Nanganda ndiri muna itika upinda mshumira Jehova. Afi nagaruwa nisha memari. Tisha kaita Jona. Tika petifira ndisi na chino. Ninye kutanganda ndiri muna itiza mshumira mari. Nyangu shazo ndanga ndiri muna umu Amerika. Kandaka waya muna umbenda ndiri angani upenyu wangu wakana naka chaezu. Afi kana mwara chingu wakudana. Apana so wano kwanza kui. Ndaka mboeza kuramba. Sa Jona anoramba. Chuma kwenda kundini. Tisha karamba. Nafuno njipano. Tino shumira mwari.
Muruku wana pa ineshanduko kubwa hapa makazo. Daivira kuti. Nditu meitenzi.
Wangu. Chokora mwari nati. Chimene chime china mbaero yacho. Tizipu aksidis. Zunu za chino chikara. Chine mbaero. Kibin zunu za kaitika kare. Izo zo. Zuna tura nguwa. Zimike. Zuna sakacho. Kuna matu wangu kwa zino dokuti. Pane makore. Andaka tambisa. Chiramba. Chuma. Naisha meacho. Zipata kire kune wana wangu. Kana kune hama tangu za kanti chendere. Kanti nofumba kuti. Kari kuru kundi. Ndangandaka vumakare. Zume zunu sandaka rafikiru wanazo. Kana watombo wote utano wandaka rafikiru wanao. Ndaka itua operation anukona matatu. Emsana. Enye kuti. Ndanga mtimu na iramba. Wenda minister. And then. Zunu zaida marizo. Mariyo wa. Antumuti ino joka. Matikana marizo waka zingewaka. Pamberako nofu ya decha joka.
Nguva dzedu ndodzisachitibvumire kuti tiendere mberi asi chaninga kumbira mfundisi ndechekuti moti pashoko mochitsinira shoko renyu.
Ndinoda kuti ndikusimbisei kune umwe naumwe ndechekuti Mwari pane chinangwa neupenyu hwedu umwe naumwe hapana chaungapindana nacho. Joseph akarasukirwa akakandwa mukomba nevaningina vake asi changa chiripo ndeche kuti zvakaita kunge zvanga zvapera asi pakupedzisira ndeche kuti chinangwa changa chiripo neupenyu hwake Mwari vakachizadzikisa saka iwo shoko randinaro pazuva ranhasi nderekuti usarasikirwe nechirayoto chauinacho vazhinji vedu vanopindana nezvavangapindane nazvo vokuzorasikirwa netariro vozorasikirwa neizvo zvavakadyarwa muupenyu hwavo namwari. Nechikonzero chekuti pamwe vanenge vane munzwa wavaiswa muupenyu hwavo. Masikati anorega ndikusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Hazvinei gonga rawakandwa kuti rakadzika sei. Hazvinei usiku hwawasangana nawo hwakasvipa zvakadii. Hazvinei munzwa wacho hwawasangana nawo hwanyikwa munyama yako wakapinzwa zvakadii. Chandinoziva ndechekuti joy is coming and your morning has arrived. Usiku hwako mangwanani asvika. Iwe chaunogona kuita ndechekusimudza tariro yako nekuti Mwari vane chinangwa. Mangwanani paanosvika uchisvinura izvoke iwe. And then you are the prime minister of Egypt, Sir Joseph. Vanenge vako vachikutarisa. Vamwe vanenge vachiita kunge vasinga kuvhiri. Asi chandinoziva ndechekuti vachasvika nguva yavachasvinura vagoziva kuti ndiyo nina wangu vachakanga tarasa. Asi ndasuona ndiye prime minister of Egypt. Ndasuona ndinokusvimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vanenge varipo kana vasipo. Davidi anoti munonigadzirira kasoro pamberi pavadzivisi. Vadzivisi varipo. Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vadzivisi vasipo. Mari vane chinangwa na upenyu wako. Izogaiwe kunyangwa ukafomba. Tadima kunyangwe nepo mpato mvuru welefu. Chivu elewane mdozo yao zine kunyarata. Mari ndawa kusimbise. Mari ndawa kupesimbali dza. Mari ndawa kusimbise. Pesu pewe samba. Lila kuitire zwakanaka. Mstana Jesu, amen.
Tinotenda shukuru Praxidus Jeremiah nehurukuro yawaita na mufundisi kundoringisa tabatashuka kumagume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyeme na Standekile Mhlanga.
Sokuyisika December baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela Studio 7 ngensonto 12 kuLwezi 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa kanye labanye ababikwa bezathathelwa inyathelo elifanayo.
Ma-odds are favoring us. Kanyani yithi ke sizanqoba ke njalo obunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi ke i-army yayithakazelile okwenzakele ixhosha kamnangagwa layo-ke ngakhuthaza abantu bengangisitha ke ukuthi bavotele ke amabandla aphikisayo.
Sizakuzwa ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Ababhalisayo badlula kodwa abezisupha besemuva. So sikhangela ukuthi bonke abantu bonaba abazathatha izisupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi barejiste ukuvota. And lingakhangela isethi esisele seBinga town ukuthi umuntu agathi ukusuka 200 kilometers sizabhalisa ukuvota kakusozokwaniseki.
Ziyalandela eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukuxotshwa kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo kubandla leZANU-PF, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngalolu daba kuzizalwane zeZimbabwe. Iningi lisithi alimzweli, abanye njalo besithi okwenzakala kubandla leZANU-PF akusoze kuncede uZulu yena obhekane lobunzima ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Abanye njalo bazibuza ukuthi kozala nkomoni ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Kumalanga adluleyo, iStudio 7 isakaze amazwi eziphatha amandla zebandla leZANU-PF akhomba ukuthi umongameli Mgabe ulokhu elosekelo kubandla lakhe. Asizweni amazwi eziphatha amandla zaleli bandla emathebeleleni North leSouth, eGwanda kanye lakobulawayo omnumzana Richard Moyo, Jones Nkomo, Saul Mahalima Ncube kanye lomnumzana Calistus Ndlovu onguye osungulayo.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani. Kodwa lelo langa wazonde ubaba nami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela. Wathi laba abafuna ukuhamba nami kababuye kimi. Laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi khathesi kuprovinsi. Laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni. Bangalaba abafuna ukuzela kwezaba indawo abahambe. Ilist ngizayiletha eyokuthi abantu abazihambele lapho abafuna khona Nyabunga.
Siyathanda ukuhlonipha njengemathi North ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba. Ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovinsi. And siyavuma baba. Siyalisupport 100% i-decision eliyithethe ngemandla yokuxotsha umsekeli wenu obesephambanisa kuhulumende lephathini. Si 100% ngemva kwenu baba. Njalo imathloth izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama u-first lady wamayi-Dr. Grace Mgabe. Njalo baba hlala unguwe kuphela i-one center of power kungela okunye. Ngiyabonga.
Abanye bamanga bithi mwa ayi gabo pa ayi wethu.
So president, there is one center of power on the general. That's why we are here. That's why we've gathered here to endorse his decision. And what now there is protocol rules balance who may speak. There is no one other than who had excellency. Grace to Tom Yusoto Mukari, as his senior, the human being. Oh, we recommend Ubutubawa, my FAM, and the woman, and we. I see about it. We were a son of Mama TV. Mama Oma can say, Ave, anything at Genesis, Ubama way, order to present to be tight.
Lo umsekeli kaMgcinisihlalo weMathebeleland South kubandla leZANU-PF uMnumzana Saul Mahalima Ncube sizwe njalo umgcinisihlalo wakoBulawayo lomnye wakhe weMathebeleland North uMnumzana Callistus Ndlovu lo mnumzana Saul Mahalima Ncube kanye lo wayengumlweli wempi yenkululeko uMnumzana Jones Nkomo weGwanda amazwi la aqoqoza intatheleni zindaba zeStudio 7. Kusenjalo umnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumi sebandla le-People's Democratic Party uthi ibandla lakhe lisola kakhulu indlela iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezikhonza ngayo uMongameli Mgabe.
Singabantu abafuna ukuthi kuhlale kuwumgabe nemuli yakhe ababusayo. Bembona ukuthi umgabe useluphele useliqhegu kasacabangi. Ngokunjalo bazabe sezizinto zabo bentshontsha bengabotshwa kuyela muntu obasolayo ngabantu abafuna ukusebenzela imuli zabo ngobusela. Okwesibili nxa besithi kakungene lo mfazi kaMgabe-ke umama lana uyakhanya ukuthi asomuntu besingathi uyacabangisisa nje usebenzisa-ke ingqondo zakhe njengabantu bonke. Bafuna-ke la ukuthi baye bemsebenzisa-ke lwana umama for selfish benefit bethola abakutholayo. Aso bantu abamthandayo yomgabe. Nangagwa-ke ebelabantu abaningi okudlula kuyena uMgabe. Yikho ubona-ke benanzelele-ke ukuthi hhayi sekumele bamxoshe ngoba-ke efika-ke wayithi lapha-ke wasukunyelwa ngabantu wahlaba umkhosi bemmemeza bemthakazelela-ke uGrace uthe sukuma-ke bambhuwa. So khonokho kuba sibaphule kakhulu. Yikho-ke mina ngagulaba abantu abaningi bangathula bangakhulumi okwakathesi besesaba kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokhetho yile qiniso kabasoze bayivotele iZANU-PF. Lokhu abakwenzileyo sokuyikufa kwayo iZANU-PF. Sebetshengisele njalo abantu beZimbabwe ukuthi bona bakhangela bahlonipha umhloko wodwa owabazezulu kuphela. So-ke khonokho kuzondlisa abantu abaningi abeZimbabwe abangasibo mazezulu ngokunye okuzabadlisa.
Manje lina njengebandla eliphikisayo kanye le manyano leyi eyama-alliance eliyibumbayo liyibona ingani kukhona elingakwenza yini sikhangela njalo lokuthi abantu ababhalisela ukuvota abalutshwane.
Registro kwabantu luhlelo lusakhona kuzokufika kuJanuwari. Yikho sikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi kabarejiste ngobuningi babo kwenzela ukuthi-ke leli bandla-ke leZANU-PF ke lihluza abantu liphume. Okwesibili, nxa sikhangela abantu beZimbabwe ukuhlupheka abayikho khona, ibandla leZANU-PF abasalifuni. Laba kade beyilwa ama-overtelling kade belikhampenela umthango abaphuma bekhuluma besithi bazasekela thina-ke abamabandla aphikisayo iZANU-PF asoze bayisekele. So-ke sibone ngani ama-odds ya-favoring us kukhanyani yithi-ke sizanqoba-ke khangelele khonokho-ke osokwenzakele. Njalo okunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi-ke i-army ithakazelele okwenzakele ixoshwa kaMnangagwa. Layo-ke ngakhuthaza abantu-ke ngangisisa-ke ukuthi bavotele-ke amabandla aphikisayo.
Lo umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party sixoxela ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkomo.
Asambeni
madoda. Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Leti Baraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamba, North Le South, Ekurube North, Emount Darwin East Le South, Le Rushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Pundu, Uzumba, Murewa North, West Le South, Emarodera East Le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu ithe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Weziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Dube Mkombwe umgcini sihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT ngendlela uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhubeka ngayo esigabeni sakhe.
Ngendaba yevota education ukuthi bakhiphe intimidation ebantwini ngoba abantu they are intimidated here and there. Okufuneka izeki yona ikhiphe ifiye ebantwini abaye babamele bebhalise ukuvota. Ya eBinga abantu bayahlukuluzwa ngoba sikangele kangaka ukuthi nje eBinga kathesi uhlelo lwankolo selwadlula lwaphela mhla ka-2016 ngenyanga edlulileyo kodwa ungagakela abantu abamele abakaregister general abanika izitupha. Kumele bahambe phambili then laba abaregister ukuvota babuye emuva kodwa opposite ababhalisayo badlula kodwa abezitupha basemuva. So sikhangela ukuthi bonke abantu bonaba abazathatha izitupha kathesi sebevalelwe ebandla ukuthi baregister ukuvota and lingakhangela isente esisele seBinga Town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers sizabhalisa ukuvota kawusoze kukhwaniseke. And lingakhangela abantu kathesi bayahlukuluzwa sekule program efakwe izandla ukuthi bahambe belandelela ongamavota slipo bathatha ama-serial numbers ebantwini ukuthi lapho uzavota khona siza kubona ngenamba yakho leyo. So abantu asebemakhaya bayahlukuluzwa ngento enjengaleyo.
Manje liyenzani ngalolu daba?
No, into esiyenzayo njengephathi yebandla leFDC ebuswa ngubaba uMorgan Tsvangirai sithi thina hayi sizahamba phambili sikankasa kuma-members ethu ukuthi kabahambe beyorejista ukuvota. Okunye lokho kwe-intimidation siza kubona sekudlulile ukubhalisa ukuvota yikho sizahamba sikhuluma labantu bethu ukuthi lokho kwama-serial number akuyindawo. Ngikhuluma kanje bengikhuluma lo-officer we-ZEC owesebhinga ukuthi manje indaba le sizayi-addressa njani kodwa sesayifake ebadalani bethu ama-parliamentary members ethu asebhinga labocholocholo labowange ukuthi bayifikise indaba leyo. Iviki ephelileyo sakhuluma nomama u-vice president uThokozani Gubha uDoctor ukuthi bayifikise udaba lo rent bakhuluma kabanzi ukuthi hayi zindaba engathi bayayikhuluma phezulu ngayo kodwa sike sakhuluma labantu bezeke ebhinga ukuthi hayi nxa abantu laba bezitupha bangabuya kuma-wardini bangadlula kumele lifake ndawoni abantu bethu kuma-ward centers then i-district ZEC office kumele landelele kuma-ward centers bayozama ukubhalisa abantu kundawo yonke kodwa singazi ukuthi kuzayenzakala ngoba bona yibo abakwaziyo abakwenzayo.
Lo mnumzana Dube Mkombo ya umgcini sihlalo wePhinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT sixoxelaye ekhona leePhinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Bheka Umuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke wafunda endaweni ezijiyeneyo ngase Cyprus, Turkey, Norway njalo kwele South Africa. UBheka Umuzi uke waba yi-junior town clerk for iBulawayo City Council ngomnyaka ka-2010 waze waqhubekela phambili wamele ilizwe lethu eJapan ngomnyaka ka-2013 uhlelo eliphathwe yilelo lizwe elingaphansi kwesihloko esithi International Youth Development Forum. Uhlelo uBebe uzabe esitshela ukuthi njengabontanga singayenzani ukuze sithuthukise impilo zethu. Dean, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani?
Ngiyaphila njani
la bayi? Hi, ngiyaphila. Awungitshele ngamafishane ngawe.
Ngiyomuntu nje uthanda iconcept ye community development. So, kahle kahle khona ngaba umuntu ngaqhubekela kundaba yakhona ngisakhula especially ngingena ku-Junior Council kwamehlama ukuthi ngikwazi ukubona the world in a bigger picture and khona lokhu sokuphilayo kwamanje. Since then, I think only nje khona ukungena ku-Junior Council actually was the starting point of i-journey yami ukuthi ngoba umuntu engiyinto nje manje kathesi.
Lapho ubuyi-junior town clerk koBulawayo, uhlangene ngezinto ezinjani?
No, I think kahle kahle ngafunda ukuthi community starts home. Khonapha ngiwa owakhulela khona and I encountered problems ukuthi nami ngaqala ukubona nje ukuthi ngisakhula ukuthi kuyini okukhona kuma-communities aseBulawayo, kuyini that was lacking. And for me, ngesikhathi sengikhona nje, it was really basically even nakamanje nje samdala mosuhlale ngakhona i-concept ye-education ebantwaneni. And okunye engakubonayo sokuthi ngakhathi ukuthi a lot of abantwana baningi basinayo nje i-knowledge about community development.
Angitshele mnumzana, ukhona umehluko na nxa sesixoxisana lobunzima esibhekane lakho eZimbabwe njalo ubunzima obubhekene labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe lapho ubufunda khona?
Yeah, I think nje ngingasho indaba le kahle kahle ngesilungu angeyazi. Mina in my time in all those respective countries of other countries, I did notice a big difference kona challenges for us and also the youth in Zimbabwe in regards to how much they are so heavily involved, or even the respective governments. It's like they've taken so many opportunities and investments and placed them upon our youth. One thing that I like about most countries, they take care of their youth. They are programs in place. Ukuthi umuntu angaqeda isikole, there are always chances for them to make a big difference.
Manje thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele siyenzeni ngalokho esilakho ukuze sithuthukise impilo zethu?
Ukukhulula inqubo, I think kahle kahle the first thing that we need to do in order for the youth to be more involved, or in order for the youth to be more independent in a country such as Zimbabwe, it would need to start from phezulu. That's where we bring the concept of governance. I like a program that is initiated by a STEM program that puts science, subjects, and technology. But my critique of that program, which the government is constantly investing in sciences and technology. But what is the point of the government? But there's no open industry.
Njengoba sibhekane lobunzima obunjalo njengabasakhula eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ukuze bazithole belamandla okuqhubekela phambili.
The other is that engabanika yona ukuthi situation, each of you that you're in, it's actually not a situation. You should look at it as an obstacle. Because not good enough ever comes easy.
Hi, siyabonga Bebe. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Balaleli, lapha bengixoxa lo Bheka Umuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke waba yi-junior town clerk koBulawayo. Masibani ngeviki ezayo, olivalelisayo nguMike Hove, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-13860, laku 15460 kHz. Lilakonjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke namhla sixoxa ngokuqakatheka kwenkosi. Sizwile ke ukuthi inkosi ke isizabekwa komthwakazi. Lapha ke ngikhuluma ngoPrince Bulelani Lobengula ukhanyazana ukuzabekwa ngomnyaka ozayo ukuthi abe yinguye phela usithatha ke lokho ukwathiwa uKing Lobengula. Nginehlanhla ngoba ngilobaba uMnqondobazi Magonya ukhona ngale ke eLondon, le yingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Magonya.
Ngiyabonga mfowam Thembu. Usuku luqunyiwe mfowam Thembu ngomhlaka 3 March. Kuqakatheke kakhulu ukuthi njengesizwe sohlanga sivele inkosi, ngoba vele umdabuko wethu sidabuke ngenkosi, sidashulwa inkosi. Kuzima ukuthi siphile singelayo inkosi, ngoba yona ngokwayo inkosi ungumthunzi okwakuqala. Okwesibili, ilulimi lwethu njengesizwe nosikamthwakazi. Okwesithathu, vele kuqakatheke kakhulu ukuthi inkosi ibe khona, ngoba umdabuko wethu silezinduna njengoba kunje nje lawe lapho vela khona ulaye induna. Izinduna ngezenkosi, kodwa ngaphezu kwakho konke singabantu abalamasiko, singabantu abalemikhuba lemithetho eqhakatheke kakhulu okungamelanga ukuthi sivumele ukuthi tshabalale. Ngoba ukutshabalala kwayo imikhuba yethu, amasiko ethu agoqela lolimi, yikho okudala ukuthi sicine sesidelelwa nje lakungohwayibhejo. So ke sibona kuqhakatheke kakhulu ukuthi ithuba leli singalidlalisi njengesizwe sohlanga. Inkosi igcotshwe ibe khona, ilondoloze imbali yethu, silondoloze amasiko, londelize kuje lemkhuba yethu.
Sisiya phambili nabantu baza kuthi hayi phela inkosi ngwazani ku-constitution yeZimbabwe, kumbe ngithi isekelo sombuso welizwe akukho. Pho ke kulungiswa njani khonoko?
Umuntu ozama uze sisho njalo ungumuntu ongayaziyo leyo constitution yeZimbabwe, ngoba i-constitution yeZimbabwe ekhona okwakathesi lobanje itshekile injalo. Kayisilanduleli ukuthi singaba lenkosi. Iyasivumela ukuthi senze amasiko ethu ngendlela yethu, senze imibuthano yethu yosiko ngendlela yethu, senze sikubona kufanele ngamasiko ethu. Kanti-ke inkosi yiyona esimeleyo emasikweni ethu. Akula muntu ozasimisa ukuthi sikwenze lokho, ngoba isona ngokwathi isiqu sombuso seZimbabwe siyasivumela ukuthi senze lokho.
Ubona zani-ke ingagcotshwa-ke inkosi, izawuyiphatha njani umsebenzi wayo? Izabuya ihlale koBulawayo, wena ukubona ngani kuhamba njani?
Okukhona ukuthi ayisimi okumele ukuthi ngilawule ngofokamthembo ukuthi inkosi izaphathwa njani. Kodwa engikwaziyo ukuthi lami ngilowami umlandu, lawe njengoba unowakho umlandu, bobili bethu silomlandu ukuthi nisibone ukuthi ingonyama lapho ekhona ihlezi njani, ingonyama lapho ekhona idla njani, ingonyama lapho ekhona yembethe ilophahla. Akusomlandu wami ngedwa njengomagonya, kumbe sobabili njengoDube, ngumlandu wesizwe. Ngizakunika umzekeliso khonapha kunje. Sila indlovukazi lapha, siyasebenza siyabhadala ama-taxes ethu lapha, yithi esigcina indlovukazi. Ngikunika umzekeliso wengonyama ebusa amabandla wonke jikelele inkosi uZwelithini. Ngangena ukhona kwaZulu ngumlandu kaZulu, selikhona ithole izinyane lizigcotshwa mhlaka 3 March. Umlandu wami lawe, umlandu wethu sonke njengamahlaba ezulu, ukuthi inkosi yethu sibone ukuthi iphathekile ngendlela eqondileyo. Inkosi yethu iyahlonipheka ngendlela okumele ahlonipheke ngayo. Ayizukuhlonipheka inkosi xa ihamba njengesilambani, njengihamba njengumuntu uhambelela lapho evukaje. Umlandu wami lawe Mthembu, umlandu wamahlaba ezulu, umlandu kaZulu jikelele,
ukuthi sibone ukuthi inkosi siyayinakekela.
Ye, hayi, siyawuza kakhulu baba Magonya, kodwa hayi, isikhathi sesiphelile baba. Ngicela nje ngamafutshane uphonge ukuthi uvalise khonapho Zulu.
Ngiyabonga Mthembu, njalo ngiyavalelisa mthwakazi omhle ngithi yini asihlanganeni kumcimbi ezabe siba khona ezandulela ukubekwa kwenkosi mhlaka 3 March. Kuneke okuzalo kusenzakala phakathi laphakathi lapha ekuzameni ukuthi kwenziwe amalungiselelo okuthi kuyogcotshwa inkosi. Wozani Mahlabe Zulu, phakamani ngobuningi benu. Ngiyabonga.
Nathi siyabonga kakhulu ke. Ngithathela ithuba ukuthi ngibonge ubaba umqondo obanzima Magonya ukhona ngale ke eBhilitane, ingcwethi kwezamasiko esintu. Olivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube
lilasiyabonga Gibbs ngesizo eziphathelane lokholo silonto ngamile inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje bengicabanga ukuthi siyeni ku-Isaiah chapter ka 40 verse ka 31. Umprophet Isaiah laphana ukhuluma ngokuthi kambe singathola njani amandla amatsha. Ngoba impilo le siphilayo umuntu uhamba edinwa ngempilo. Ngabala laphana ivesithi yona, kodwa abayithembayo inkosi bazazuza amandla amatsha, bazakuqonga ngamaphiko njengokhozi, bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla. Impilo le siphilayo kathesi siphila impilo yokugijima isikhathi esiningi. Abantu baya begijima besiya emsebenzini, abanye begijima besiya emasimini. Nxa kuphela ukuhlakula kuyabuya ukuvuna, nxa umuntu esemsebenzini ziningi izinto eziba khona. Ngiyananzelele ngesikhathi nxa siya ngaphetsheya, yabona ekuseni abantu begijima besiya ezitimeleni, kugele bengiyaphelana abangena emthoveni. Ngakho-ke siphile empilweni edinisayo, ikanti asidiniswa yimisebenzi kuphela, kodwa sidiniswa yizinto ezidinisa iy'ngqondo zethu. Hayi, kakhulu abantu bangena phakathi kwenkinga empilweni kwezinye isikhathi engxenye ngabantwana abakuhluphayo, kumbe kusemulini okule duko, kumbe akula mali ngikhaya, kumbe imikhuhlane ekhona, kumbe ikufa. Konke lokhu kuletha ukuthi umuntu aze edangala njalo elokudinwa abalakho. Ngakho isikhathi esiningi abantu abananzeleli ukuthi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi akuqinise, akuphe amandla amatsha. Engathi khona akuvuselele amandla akho, ukwanise ukuthi ukholise impilo ngendlela entsha. Ngakho nxa sibala leyani ivesi engivele kuyibala, u-Isaiah uthi yena labo abathemba kuNkulunkulu yibo abathola indlela yokuthi uNkulunkulu abaqinisa, abanike amandla amatsha, kubavuselela amandla abo. Kodwa kubeka umlayo wodwa. Umlayo lo ngokuthi kumele umuntu akwanise ukuma amelele uNkulunkulu. Ngakho lokhu kungani kuyabe kuyinto eziphikisayo ukuthi thina sifuna umuntu aphumule, ikanti nxa ulapha emhlabeni wangane uyaphumula, abantu bathi awusoze uthole lutho. Ngiyakhumbula kulo mzekeliso ka-Elisha owayesentabeni efuna ukuze uNkulunkulu ekhulumisana naye. Kwakuya izivunguzane, kwakuya izinto eziningi-ningi, kodwa akazange amuzwe uNkulunkulu. Kodwa kwathi sekule sikhathi sokuthule wathi zwi, yikho lapho azwa khona iphimbo likaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhulumisana naye ngelizwi elizwakalayo okungalamsindo khona. Ngakho uNkulunkulu uyabe kukhangelela ukuthi sine sikhathi ezinikhuluma kanje. Abantu beZimbabwe badidizela, bakwazi ukuthi manje ikusasa yethu injani. Kathi uNkulunkulu uthi sine simlalele, ngoba yena uyayazi into afuna ukuyenza. Isikhathi esiningi abantu babona ngani ukugijima yikho ukufika. Ngakho abantu bagijima ngesiqubu endaweni eziningi, umuntu agijime ephaphatheka indawo yonke. Kodwa uNkulunkulu uthi yena kumele sime. Kuqakathekile kakhulu ukuthi simvumele ukuthi abe nguye osikhokhelayo, abe nguye osisa lapho okulamadlelo alihlaza khona.
Kuyiphethe mfundisi.
Niyathandaza kakhulu ntandazela abalaleli bethu namhlanje ukuba inkosi ngumalusi wethu isisa emadlelweni aluhlaza isisa emanzini amahle athulileyo ukuze umphefumulo wethu ube yiwo ovuselelekayo. Ngiyathandaza igama likaJesu ukuba umphefumulo wakho uvuseleleke uthole amandla amatsha uthole ukuvuseleleka ube ngulowo lentokozo njalo uthole ukukhuthazeka namhlanje ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ibonge kakhulu labalaleli balaleka kahle hlangane neviki elizayo.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda olivalelisayo ngontungameli inkomo.
Siyabonga ntungameli singakehlukane ngesikhangeleyo bezikhokhela. Iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababhekane lenyathelo elifanayo. Sizwe ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Yalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.